nhema neraka na kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo zvita 8/2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mishini yakaonzwa imwe yacho mishini yakagadzirwa muna 2005. Zvino mushini wa 2005 ukanzi uchishandiswa nhasi uno hauna mapati.
Vana chiremba vanoti hurumende iri kutenga mimwe mishina yakafa kubva kunze kwenyika ichiisa muzvipatara zvikuru. Tine hurukuro na Dr. Aaron Musara.
Tiri kuziva kuti kune mamwe mapurazi akagarirwa nevanhu asiri kushandiswa zvakanaka. Iwaya hurumende ichatevera ichatora ose.
Hurumende inoti ichatorera vamwe vanhu vakagara pamapurazi minda kana vasiri kuishandisa apo nzara yapfunya chisero munyika. Tine hurukuro nava Energy Mutodi. Zvinhu zvoita manyama amire nerongo kuEpworth nemamwe madhorobha nenyaya yenzara. Tine hurukuro na Reverend Dr. Levi Kadenge. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru wesangano ravana chiremba reZimbabwe Senior Doctors Association, Dr. Aaron Musara, vanoti mimwe mishina yakatengwa nehurumende haisi kushanda zvachose izvo zvoodza moyo yavana chiremba vachiti hurumende haisi kuratidza kuzvipira kugadzirisa zvichemo zvavo. Vana chiremba vanoti hurumende iri kungorova bembera ichitaura nezvekuti vana chiremba vanoda mari yemihoro yakawanda. Asi ivo vana chiremba vachiti vakaiudzawo kare kuti havana kana zvikwanisiro nekudaro kunyange vakadzokera kumabasa hakuna zvinenge zvichiitwa. Vana chiremba vave nemwedzi mitatu vachiramwa mabasa. Vachipindura panyaya yekuti hurumende iri kutenga mishina yakafa, sachigaro weHealth Service Board Dr. Paulina Skosana vaudza Studio 7 kuti iendese mubvunzo kumunyori mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva avo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Kuti tinzwe zvizere nezvemishina iyi, tapata Dr. Musara tikavabvunza nezvemishina inonzi nehurumende iri kutenga muzvipatara iyi.
Hongu vangataure kudaro ndinoimba vanenge vachirevera havo nyaya yemishini yavanoti ivo vakabva kubhadhara kubva kunyika yeIndia mazuva mashoma aperayo, ndofunga ichiri muna naMei uko. Asi dambudziko riripo nderekuti mari iyoyo kuenda kwayakaita kwakauya zvimishini zvekudhara zvakaunzwa zvinoita sekuti vanhu vatongorasa havo vachirasira kuno. Mishini yakaunzwa imwe yacho mishini yakagadzirwa muna 2005. Zvino mushini wa 2005 ukanzi uchishandiswa nhasi uno hauna mapati haunokwanisa kunge uchizowanirwa kana kana chinga kudikana. Zvakare kunenge kune mimwe yachona mishini yakaunzwa yekuti haipindirane nemishini yedu yatagara tinayo kunoku. Zvamfanira kungoti kukonzwa mushini wekukotsisa semumwe mushini wakaunzwa. Ukada kupfekera pane mushini unoburitsa oxygen kuita kuti munhu kana akarara aramba achiwana oxygen zviyamupeta pakuitwa operation. Mushini iwoyo hausi kupindirana neipapo. Saka kwakauya nyanzvi dzekunyika yeIndia kwacho kwainzi ndoku kwakabva mushini iyoyo. Dzikauya dzichinzi ngadziuye dzibatanidze mushini iyoyo dzomuti inoshanda here. Dzakasvika pakudzokerawo dzichiti mishini yacho yaramba kushanda. Zvino hatingaverenge mishini yakafanana neiyoyo tichiti pane mushini wekushandisa.
Asi panotengwa mishini iyi saana chiremba hamurumwewo here nzeve kuti muzive kuti ndo zvakuitika uye munoda kushandisa zvipi?
Dambudziko ravapo iko zvino nderekuti mishini kana ichinge yakutengwa pamwe pacho munozongerekana maakudzwa kunzi takutotenga mishini yakutouya kuno kwasangotsvakwa munhu mumwe chete kana vairi vanongotaurwa navo vungunzi totenga mishini ipi kana vanhu vataurirana paya nevari kunotenga totozomuonza kwakuya mishini zvino zvikaitika izvozvo vacho vanofanira kuzoishandisa vacho chaivo chaivo vozoiona vona kuti hazvishandi ndo zvinhu zvinotipa matambudziko izvozvo
pane imwe yaimbonzi yanga isiri kushanda zvakanaka yekubatsira mukurapa zvirwere zvakaita segomarara yakazogadziriswa here
haisati yagadzirwa iyoyo nanhasi ichakangodazvo
asi vamwe vari kuti hongu zvinhu zvakaoma chiremba asi imi nebasa ramunoita munenge musingafaniri kuti muramwe mabasa nekuti munenge maakuomesera varwere
kwedu isusu zvedu isu hatina kumbokuti kuramwa mabasa isu kana takakutarisa hedu nekuti basa racho tiri kurida tinoda kuseenza asi kana uchinge waenda kubasa kwacho kusina chekuseenza uchiti uri kunoseenza zvinowa kuseenzei basa ratanga taakuita iko zvino izvi ranga riri rekutarisa vanhu uchitoona munhu achitosvika pakutofa muchipatara ukangomutarisa usina chauri kuwanisa kunge uchimubatsira nacho zvanga zvakaoma izvozvo nekuti chiremba akatatsana neizvozvo chinhu chekuti hachibudi mupfungwa mako kwenguva refu inoteera unoramba uchingoita nguri kungoona munhu iye mumaziso mako izvozvo zvakaoma zvekuti unozosarudza kuti kana zvakadaro soka kana vanhu ava vari vari kuya kuno kuzofa zviri nani vafe havo vari kudzimba dzavo pane hama dzavo dzinovada nekuvayemura pane kuti dziuye dzosvikofa isi takatarisa tisina zvatinokwanisa kunge tichivabatsira nazvo
munyori mukuru wesangano ravana chiremba rezimbabwe senior hospital doctors association Dr. Aaron Musara vachitaura vari parunare muHarare apo ongororo yakaitwa neWorld Food Programme nehurumende iri kuratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni masere vakatarisana nenzara inotyisa munyika vakawanda vari kupomera hurumende mhosva yekukundikana kugadzirisa zvinhu kuminda yakatorerwa vachena sechimwe chikonzero chiri kupa kuti vanhu vanonge svosve nemuromo hurumende yacho iri kukundikanawo kubatsira vanhu mamiriyoni matatu ayakavimbisa kuti ichange ichipa chikafu gore rino mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Vamutodi
tamboimpota chikafu kubva kutanzania tambotsvaga kubva kunana zambia soon but zvinoda foreign currency ka saka foreign currency ndo yatisina yakakwata kuti chikafu cheo chinge chichisvika nguva iripo vanhu vachipiwa saka zvinoda kuti veWorld Food Programme ivaotana UN ndo basa ravo ka ratakapindirawo isu tichiti taamemba yeUN vanotibatsira kana tawirwa nedambudziko rakadai nokuti harisi dambudziko ratinotarisira inatural hazard zvinoitwa nekuchinjawo kwemamiriro ekunze saka zvingasi zvinhu zvokunzi hurumende inganzi yakangarisa kana pakati kana pakati zvinhu zvinoitwa namwari saka ndosaka tiri kuti aiwa hakuna chirema chakakumbira hurema pamiri wacho saka nesuwo nzara iyi hatina kuikumbira tiri kutokumbira kuti vanazvo dzimwe nyika dzitionewo dzitibatsirei zuva ratinozadzawo matura edu tinobatsirawo vamwe saka ndokurarama kwatinoita sevanhu
asika Dr. Mutodi vamwe kunyanya vanopikisa vari kuti mamwe matambudziko aya ari kukonzerwa nehurumende nekuti vanhu vakawanda vakatora mapurazi vakagarira mapadza
kana dai mapurazi vainawo kana dai anga aine varungu ainge ita nzara nekuti mvura ndeyokusina ehe kana dai vanga varipo mapurazi iwaya aine kana munhu anoti tiri hurudza ainge ita nzara nekuti mvura haina kunaya haiti mhosva yevanhu mhosva yekutoita kwekuvimamiriro yekunze ehe tiri kuziva kuti kune mamwe mapurazi akagarirwa nevanhu asiri kushandiswa zvakanaka iwaya hurumende ichatevera ichatora wose ichipa vanhu vane simba rokurima nekuti vamwe vaingotora mapurazi vaikutora vachingonyoresa mazita vanyoresa mazita kana kumboenda pamunda ipapa haendi yeti munda ndiwo unofanira kunge uchiriritira nyika yose haazvizii izvozvo saka mamera sora mamera miti vaakushandiswa nzira zvinhu zvisiri izvo zvataka zvatinotarisira kuti nyika yanga ichibuda chibahwe haicharimwe chibahwe yaakumera sora saka izvozvo hurumende iri kuzviziva and then audit yanga ichiitwa yelendi yanga ichitarisa futi izvozvo saka tinotarisira kuti
mazuva anotevera vamwe vakanyoreswa mazita maminda vakasaita zvavakaita paminda iyoyo minda inodzoserwa zvaivepuwa vanokwanisa vane simba rokuzviita.
Saka izvi zvichaitwa rini nekuti zvaane makore kaizviona rebosinzi tichazotora minda vane minda yakawanda nevasiri kuishandisa?
Zviri kuitika nokuti vane minda yakawanda vari kuzviziva kuti takati one man one farm. Saka nevamwe vakanyoresa vana vasina vasati vabereka nevamwe vanonyoresa vana vavo chaivo mumba achiziva kuti mwana uyu achiri mudiki asi anoda kumbochengeterwa purazi. Saka izvozvo izvo zvinoita kuti mapurazi iwo agare asingashandi nguva yakareba nokuti baba une purazi unyoresa vana 7 vane mapurazi iwe ndiwe stated bread winner. Saka ndiwo unofanira kufinanza vavo kwanyoresa kuti varime paminda iyoyo full hectares iripo. Saka hazvisi kuitika izvozvo nevamwe mapurazi akakurisa zvikuru achiri kurima zvakare. Saka izvozvo zviri kugadziswa nehurumende atingatauri hedu kuti panguva yakati zvinenge zvapera asi chirongwa chiri kuitika.
Mteedzeri wegurukota ndezvekuburiswa kwemashoko vaenergy mutodi vari parunare muHarare. Imwe nzvimbo yatarisana nenzara inotyisa iyi musha unogara vazhinji weAppworth muHarare. Kuti tinzwe zviri kuitika munharaunda iyi tabata Reverend Dr. Levi Kadenge veMethodist Church vanogara muAppworth makare.
Zvino hazvina kumira zvakanaka nokuti nezuro chaiye tine mumwe amamai vakangopfuurawo nepamba pedu. Pamba pedu pane yadhi hombe, vakangoti ndingawane here pokusakura. Saka takavapa pokusakura nomba vangovapedza manheru tozovabhadhara mangwana. Vakatiwa mungandipe here huri hupfu chaihwo ndiende kunobika. Saka nomba taisa hupfu. Saka ini ndikati kuna mai hupfu wamaisawo ndiwe mazuva mairi kana matatu. Mai mangwana havauye kubasa. Zvishuwa vakanonoka kuuya vakazouya masikati. Vasvika vakati musoro wangu wakutema, chimbondipai half bhaketi yandakashandira nezuro ndichienda kumba. Saka zvichireva kuti hapana chiri kudyiwa nevanhu. Izvozvo zvavakatongovapa mai vakamupa hupfu ihwohwo ndo waakanodya nevana vake vatatu.
Ko iwo masangano anobatsira ari kumbouyawo here kana kuti vawandirwawo muAppworth macho?
Vari kuuya. Ina handa kunyatsopinda mukatikati meAppworth but kune maorganizations ari kupa vanhu chikafu vakati kuti vari kungofambawo vachiyamura. Asi nhamo iri kuridza muridzo kunoko.
Vamwewo vari kuti nyaya dzekusamira zvakanaka kwezvinhu, kushaya zvekudya, kushaya mabasa kwakupawo kuti vanhu vaite zvisakarurama, vana vadikidiki vachiita zvechifambi, vamwe vachiita zvekuba. Muri kunzwawo here nhau dzakadai dzi?
Aiwa zviriko chaizvo, kungoti munenge muri kure kusvika pedyo munotoona zvichitoitwa nokuti munhu anenge achitsvaga chikafu.
Saka mubvunzo wekupedzisira Reverend Dr. pangaitwe sei kugadzirisa matambudziko apinda munyika yechikafu?
Kutongozarura iyo nyika yedu kana kuti hurumende yedu kutongozarura kuti anoda zvake kuyamura angopinda atongobatsira nekwaanokwanisa nako pasina kana restriction chaiyo kana nokuti vanhu vane nzara. Kana iyo hurumende yakupa chikafu kunenge kunosarurwa, kune kunoti vane makadhi nevasina. Saka hurumende inotongove inotokanganisa pane vamwe vanhu vanongouya vachipa munhu wese wese asi ava vamwe vauya vachiti une kadhi here kuti ugozowana chikafu.
Reverend Dr. Levi Kadenge veMethodist Church vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro namuzvare Samantha Sibanda wesangano reSigns of Hope Trust, tichikurukura pamusoro pezuva reInternational Day for Persons with Disabilities rakacherechedzwa nepasi rose chipiri apfuura. Muzvare Samantha Sibanda, ndino mugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki, makadenyu?
Aiwa, tiripo zvedu, makadi zvenyu.
Aiwa, isu tirinandi. Nyaya tinayo nhasi mugango, International Day of Persons with Disabilities. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pezuva iri International Day of Persons with Disabilities.
Saka International Day for Persons with Disabilities izuva rinocherechedzwa pasi rose musi wa 3 December. Tinoona pasi rese richiona kuti okay tingaita sei pamusana pedisabilities, vanhu vacho vane madisabilities vari kurarama sei.
Ndambotarisa papeji repa United Nations ndikaona kuti theme yegore rino inoti promotion the participation of persons with disabilities and their leadership taking action on the 2030 development agenda. Theme inotaura nezve.
Okay, saka tiri kuona kuti vanhu vane madisabilities vapinde muzvirongwa zvakawanda. Chii chiri kunyanyonyei? Kana tichitaura 2030 development agenda, iyo iri kufamba nemantra iri kuti iyo leaving no one behind. Saka tiri kuona vanhu vane madisabilities vari vamwe vanowanzosiyiwa pazvinhu zvakawanda. Ndichipa example yemuZimbabwe, pane mabhodhi aripo like maparastatal bhodhi, pane nguva sipo vane madisabilities. Kumayouth, kuparliamenti vanhu vane madisabilities tiri kuvashaya. Saka tiri kuti pazuva iri tiri kucherechedza uye tichikurudzira vanhu kuti ivo ngavabetsere pakuisa vane madisabilities muzvirongwa.
Tichitarisa zviri kuitika kuZimbabwe kana kuti mararamiro anoita vanhu kuZimbabwe, mungati kodzero dzevanhu vanorarama neurema dziri kuremekedzwa here?
Ini ndiri kuona zvichiri zvishomo, Derek. Ndiri kuona kuti tinofanira kuimprova, nekuti pandinotarisa even bumbiro remutemo yedu riri kuratidza kuti kuti tiite zvakadai towards disability zvinoda mari. Ndiyo picha iri kupendwa, because kana vachiti subject to availability of resources we shall do this, hapana commitment iripo. Zviri kureva kuti hatikasawana mari yacho hapana zvatichaita. And then tikatarisa futi tinoona mastories even media, tiri kuona picture yevanhu vane madisabilities sevanhu vari kutambura. Saka ndiri kufunga kuti pfungwa iyi inofanira kuchinja. Mastories ari kutaura kana kuti nyaya dziri kutaura ngadzionese zvavari kukona.
Tiudzeiwo kuti vanhu vanorarama neurema vari kusangana nematambudziko akadii kuZimbabwe?
Saka mamwe ematambudziko ndiwaiva ndambotaura kuti vanoona wanikwa sevanhu vanokumbira, vanhu vasina, vanhu vanotaurisa dzimwe nguva paunoenda vanhu havanotaurisa, zvichiita kuti varambe vari kwavo vega. Saka vari segregated. Vana vane madisabilities vari kumadeveloping countries tinoona kuti 80% yavo haipo kuchikoro. Izvi zvinokonzerwa nenyaya dzakasiyana siyana kuti zvikoro zvacho hazvina maaccommodation zvacho. Pamwe ane wheelchair haagoni kupinda nekuti pasi pacho hapafambiki, hapana marembo, matoilet acho haakwani kuti munhu ane wheelchair akwane mukati.
Kune vanhu vari kuteerera hurukuru yedu izvezvi vari kufungawo kuti aiwa, ini hangu pamwe ndiri kurarama nemunhu ane urema, kana kuti vanoziva munhu ane urema asi havasi kunyatsonzwisisa kuti vanofanira kuita sei kuti vagare pamwe chete kana kuti vavabatsire. Ndanchikumbirawo kuti muvape mazwi enyu ekupedzisira muchinyatsovatsanangurira kuti ndizvo zvavanofanira kuita.
Okay, saka patinoona tichitaura nyaya yakanaka yeInternational Day for People with Disabilities, pane miungano dzakawanda dzinoitika. This year kuZimbabwe tiri kuita maprovince. Saka ndingati vanhu kana vachida zivo ngavaende kuungano idzi dzinenge dziripo. Ipapo unosangana nemaorganizations akawanda anodhila nedisability. Isusu tiripo paFacebook tinonzi Signs of Hope Zimbabwe. Phone number yangu +263 775 186 431.
Aiwa, Mzvare Samantha Sibanda, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Ndatendawo.
Aiwa, muri yeZimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3PIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo PIGMYKE3 paTwitter nepaInstagram. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, chinotanga na 8 chichipera na 9 PM. Anokoneka ine mfaro, ndini wenyu Mike Hove. Bye bye.
Tinotenda Mike, iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaratidzira muHong Kong nhasi zvicherechedza mwedzi mitanhatu. Vanhu vemunyika iyi vatanga kuratidzira kusafarira mimwe mitemo iri kudzikwa neChina. Vanhu ava varwisana nemapurisa zvakasimba. Kuratidzira kwakatanga apo pakaunzwa bhiri remutemo wekuti anopara mhosva muHong Kong aendeswe kuChina kunopika jeri. Hong Kong ine masimba akati wandei kuzvitonga kunyange hazvo iri pasi peChina. Vamwe vanga vachiratidzira vanga vakatakura mireza yeAmerica vachiti vari kufara kuti America yakashora kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo, uye vari kuratidzira ava vanoti vari kufarira mutemo wakadzikwa mudare reCongress remuAmerica unonzi Hong Kong Human Rights and Democracy Act. Bazi rematikitiva remuAmerica reFederal Bureau of Investigation kana kuti FBI rinoti Muhammad Al-Shamrani, uyo ane makore makumi maviri nerimwe, ndiye akauraya vanhu vaviri pamuzinda wemauto weNaval Aviation Schools Command kuNaval Air Station Pensacola kuFlorida achibva aurayiwawo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nasi tinoda kupedzisa nyaya yedu yatakange tichikurukura zvandakapera pamusoro pekuwanda kwemachechi nekuwanda kweimwe mirayiro isiri mumabhaibheri. Nhasi kutibatsira nerondedzero dzatiri kutsvaka tina Reverend Fatima Garikai veUnited Methodist Church Inner City, Harare. Reverend Garikai, makadini henyu?
Ndiripo vahwande, makadini henyu?
Aiwa, tiri nani isu. Makereke kana kuti machechi haasi enhamo pasi pano zvisvenerezvi?
Ini handiona hangu pane chakashata kuti makereke awande, asi pamwe pacho tikazodzokera mushoko raMwari tinoona kuti ivo Jesu pache zvavo vaida kuti pave nechechi imwe chete. Saverenga kuna Johani chapter 17 kubva paverse 20, Jesu anotoita zvekutonamatira vadzidzi vake kuti vabatane kuti vave chinhu chimwe chete. Chechi yaifanira kuita imwe chete kunyange vanhu vachigara havo kwakasiyana, asi yoita imwe chete.
Izvi imimi sokuona kwenyu mungati zvinokonzerwa nei, sezvo tichiziva kwatiri kuda kuenda asi tichishandisa nzira dzakasiyana-siyana?
Ini sekufunga kwangu ndinofungidzira kuti pamwe pacho kusatoziva chaiko kuti tinofanira kunge tichizvifambisa sei zvinogona kunongedzera iwande. Chimwe chinogona kunongedzera zvakare chinogona kuba kuwedzeredza kwatinoti kuzvikudza, kuti kana vanhu vamumakereke chinoitika chimwe ndechekuzvikudza, uye zvimwe zvinoitika ndezvekuda ukuru, zvekuti munhu anobva aona kunge akura chaizvo pamweya, zvekuti akufanira kunge aine vateveri vake. Iye ndiye akutozviita kunga ndiye haJesu, zvekuti akutoda iye kuti ndiye anamatwe zvozopa kuti abude makereke awande sezvazvaita saizvozvi.
Tinoona zvekare kuti machechi akasiyana-siyana anorondedzera Bhaibheri nenzira dzakasiyana, zvichizokonzera kuti pave nemirayiro yakawanda-wanda imwe isiri mumabhaibheri. Izvi zvazvikanganisi vatenderi izvi?
Ndinoona kuti zvinopedzesera zvakanganisa vatenderi kuti havachanzwisisa kuti vanofanira kunge vachitevera zvipi. Ndopatinozoona kuti mutenderi mumwe chete anogona kupinda chechi dzakawanda, nekuti haachanyatsoziva chokwadi ndechipi chisiri chokwadi ndechipi.
Chimwe chatiri kuona ndechekuti vemakereke vanonamata mazuva akasiyana. andisi kuziva kuti zvakatanga sei, zvinoreva chinyi, uye kana zvino mutsauko kumunhu kuna Mwari watiri kunamata.
Ichokwadi kuti vanhu vanonamata mazuva akasiyana siyana zvichienderana nekubvisisa kwavo nekudayira kwavo patinenge tiri kudzokera mushoko raMwari. Runzwisiso rwangu rwekuti vanonamata musi wesvondo, ndinonzwisisa kuti vari kucherechedza zuva iro rakamuka Jesu Kristu. Ndopavari kupembera, vari kufara kuti Jesu wedu akamuka musi wesvondo. Saka tinonamata Jesu mupenyu, asina kufa, Jesu ari kurarama. Saka vanonamata svondo, rudairo rwangu rwekuti vari kunyanya kuyeresa zuva irori vachitarisa zviitiko izvozvo zvinoyera zvakaitika musi wesvondo. Vanonamatawo zuva resabata vanoti Satadhe, rudairo rwangu rwekuti vanonzwisisa kuti vano kudzokera mushoko raMwari, voti zuva iroro ndozuva rakazorora Mwari mushure mekunge vanga vapedza kugadzira zvinhu zvese. Zuva irori ndora vari kucherechedza, vocherechedza vachidzokera zvakare mitemo yakapiwa naMwari kuti zuva resabata ngarichengetwe, rigoyereswa, rigova dzeni. Vamwe vanozonamata vaya vanana Johani wechishanu vari kuti ne zuva iroro ndozuva rakafa Jesu, ndozuva ratinenge tiri kurangarira zuva rakafa Jesu. Saka unoona kuti vanenge vaakuzvininipisa nekuzviita izvo nezvizvo.
Mashoko enyu ekupedzisira, mufundisi Karikai.
Mashoko ekupedzisira ndeyekuti dai Mwari vanga vatibatsira, dai Mwari vanga vatirangira kuti tidzokere pakuda kwakanga kuri kuita Mwari kubvira pekutanga, tisave nekuti vamwe vari kutenda mune zvimwe, vamwe vari kutenda mune zvimwe. Ngatidzoserei mbiri kuna Jesu Kristu.
Vateereri, nemashoko iwayo atapiwa naReverend Fatima Garikai veUnited Methodist Church Inner City Harare, ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Mufundisi Garikai, tinokutendai zvikuru.
Mazita vawande, Mwari vakuropafadze.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi, vadiwa vateereri. Ndinoimba muchange muinesu zvakare svondo rinouya tichikupai zvechimwe chirongwa chezvechitendero.
Aiwa, tinotenda nako kambo Jesu isimba rangu kubva kuchikwata cheChristlike Choir, kambo katinoshandisa pachirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezvitendero. Tinotenda zvakare kuna Tanonoka Wande. Sezvo nguva yedu yapera, regai tibotarisa musoro inawo zvakare. Vana chiremba vanoti hurumende iri kutenga mishina yakafa kubva kunze kwenyika ichisa muzvipatara zvikuru. Hurumende inoti ichatorera vamwe vakagarira mapadza minda apo nzara yopfunya chisero munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.